Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 9/2025 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Murwiri wekodzero dzevanhu itaidza mara asvitsa makore gumi nhasi kubva zvapambwa nekutsakatika. Meya veguta remutare vaSimon Chabuka vanoti kanzuro yavo yakatevera mitemo yekutongwa kwemakanzuru pakutema chibage chakanga chakadyarwa munyasi memigwagwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti hurumende yavo yave kuzomisa rubatsiro rwose rwayaipa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi asvika makore gumi murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutori wenhau itaidza mara atsakatika mushure mekupambwa nevarume vashanu vanofungidzirwa kuti vasori. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibvumidze nechimbi chimbi kuferefetwa kwakazvimirira kuri pajekerere kwekutsakatika kwadzamara kuti azivikanwe kuti aripi uye kuti vanhu vakamutapa vatorwe matano. Dzamara uyo aitungamira sangano rairwira kodzero dzevanhu reOccupy Africa Unity Square akapambwa musi wa9 kurume 2015 mumusha weRuzhinji weGlenview. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti mapurisa asvika papi nekutsvaga dzamara. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta radzamara nemhuri yake vaKennedy Masiye.
Makora aya atasvitsa aya zvinhu zvisingatarisirwi and uyezve zvinhu zvinopisa tsitsi tichitarisa zvekare kumhuri yavadzamara iri kushushikana nekushayika kwavo kwemakore gumi aya. And zvinhu zvekare zvinoita kuti tisave nechivimbo muhurumende yemuZimbabwe kuti vari kutadza kuinvestigeta nyaya itaidzamara uyezve kutaurira vanhu macitizens kuti havadzamara chii chakanyanya kuitika kwavari. Izvi zvinotaridza zvekare kuti bumbiriro romutemo kupurikidza marights evanhu ekuprotektwa nehurumende yavo haasi kukosheswa nekushayikwa kuri kuita vadzamara.
Tinoona kuti dare rehigh court rakambokurudzira mapurisa nevasori kuti vange vachitsvaga vadzamara nekutaura kuti vasvika papi mukati memasvondo maviri oga oga. Pane zvakanga zvichiitwa here nemapurisa nevasori ava kuratidza kuti vange vachitsvaga vadzamara?
Hongu oda iyo yakaiswa na Justice Mangota vakashayika vadzamara. Ende ndinovimba kuti sezvamataura izvozvo zvokuti paifa hukuve pane reporting mechanism yaifa kuitwa nemapurisa uyezve mainvestigations achiupdatewa nemapurisa aifa kuva achiitwa. Ndokuva kukonfirma kuti pakaitwa order iyoyoyo mafirst days kana tingati mafirst weeks akaitwa order mapurisa hongu aipa ainzi maupdates angari weekly. But chaizoitika ndechekuti anga asingapi mhuri yekwadzamara kana kuti magweta taitosita sokuzombatsvaga. Iko zvino pave nemakore akati kuti pasina chichaitwa kana chiri kuuya kukoti ikoko kupfurikidza mareports aya kutaridza kuti hurumende kupfurikidza mapurisa nevasori vari kutyora high court order. And uyezve zvinhu zvinova zvisingashamisi nekuti matsakatikiro akaitwa wadzamara zvinotaridza kuti kuda panga pane ruoko rohurumende mukati.
Saka pane matanho amuri kutora here segweta riri kumirira mhuri yavadzamara kuti munzwe kuti zvii zviri kuitika mukutsvagwa kwavari kuitwa?
Iko zvino zvatikuita semagweta kuramba tichingotaura nyaya iyoyi tichifosa kana kuti kukurudzira hurumende kuti iite mainvestigations iyaya. Ende uyezve pane matanho zvakare akaitwa namasangano ari kuZimbabwe ekutora nyaya iyi vachiwinzawo pamberi peinternational bodies akaita seUnited Nations kuti vavewo zvekare vachikurudzira hurumende kuti vave vachiinvestigata nyaya idzi. But tinoziva kuti pakangopinda hurumende iyoyi iripo tinoziva kuti mademocratic spaces kuZimbabwe akavharwa. Ende uyezve vanhu kana muchitaura nyaya idzodzi dzaita idzamara kune vanhu vanenge vari kuZimbabwe vanenge vari paground kuti vave vachifambisa nyaya idzi zviri kuita sekuti ivo naivo vanenge vachitotyirawo zvekare upenyu hwavo. Saka izvozvi izvi zvatiri kuita zvokuva tichitaura pamusoro pavaita idzamara kushaikwa kwavo tichibudikidza nemi munenge muchipawo nhau idzodzi dzizvunhu zvandoona sekuti kuda maybe hurumende kana ichiteerera ive ichiita kuti nyaya iyoyi ive ichifambiswa because zvunhu zvisina kunaka chose. Mhuri yekwadzamara iri kushushikana, vana vaita idzamara vari kukura vasina baba vasingazivi kuti baba vakafamba sei.
Ava vanga vari gweta raita idzamara nemhuri yake vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Mutare nechishanu chapfuura yakatsamwisa vamwe vagari mumusha uyu mushure mekunge vashandi vayo vatema chibage chakanga chakadyarwa pedyo nemigwagwa nevamwe vagari vaiedza kutiza nzara. Mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande, vashandi vekanzuru vanoonekwa vachitema chibage chakanga chatove pedyo nekusvika chaive chakadyarwa munzvimbo dziri mumusha weSakubva. Asi meya weguta remutare vaSimon Chabuka vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaona vhidhiyo iri kutenderera iyi, asi vachiti kanzuro yavo yakatora danho iri mushure mekutambira nyunyuto dzakawanda kubva kune vamwe vagari vaiti chibage ichi chakange chave kutadzisa vatyairi kuona migwagwa zvizere uye kuti mbavha dzakanga dzave kuhwanda muchibage dzichibata vanhu kwiyo. Ngatinzwei vachabuka vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Handisati tanyatsona hangu vhidhiyo yacho asi complaint ndainzwa. Ishu iripo ndeyekuti kune vamwe maresidents vakakomplena vachiti ivo chibagedhi chainopinda mumugwagwa so havachakwanisi kuona kwavari kuenda nekwavanobva. Ende uyezve matsotsi vaita smash and grab ndo mavava kugara imomo muchibage ichocho. So pari kusvika vanhu vane mota vachimira chipadivoi matsotsi vakutora advantage yazvo vobva vapaka. So kanzu yatora danho rekusilata chibage chese chiri munyasi merod. And also is havana kuita nekuti varoda kuita asi nemhaka yekuti hakuti mutava bylaws mutimedi yekanzuro hazvibvumirwi zvatose kuti vanhu varime nekusima chibage distance ye between 10 meters kubva kumarodzi edu. Zvinoromba edu nezvaitika but zvinoto zvinenge zvirivo beyond our control sekanzuro.
Asi kanzuro inenge isingaone here kubva chibage chichidyarwa kusvika chisvike pachazotemwa chavo pekuti chaakutodyiwa apa?
Ya, kanzuro inenge ichiona. Mumwe macho vanenge vashandisawo human face kuti totisiya vanhu vochirima. But panoitawo vanokomplena manje vaakuchiti pamasiya vanhu vachirima haona yatichaoni. So pamwe pacho toda kuti titraye kubhalanza and pamwe pacho toona kuti zvatatira kuti tibhalanze zviya zvakuafektawo mamwe maresident. Mumwe macho nevanotodzwadzwa vanhu musarima potiswe masignpost aripo vanhu vanotisa kuti musarima but vanhu pamwe pacho nenyaya yenzara vanoti regai tirime. Asi chibageti hatina kutemwa chese tangobviswa tanga chiri mu-10 meters away from the road chakachinokudistracta visibility chichiafektwa mamwe maresident.
Asi iyo kanzuro yakazivisa here vagari isati yatorawo danho irori rekutema chibage iri?
Tine urombo kuvagari vekwamutare vaafektwa nechitivo pave pachitemwa chibage chavo. Tine urombo zvakare kuti kanzuro yakanonoka kuzivisa vanhu kuti kava kuda kuuya kuzotema chibage nekuti kune vamwe vakauya vachikomplena kukanzuro vachiti dzimi kanzuro onai chibage chamarimisa vanhu pano hatichakwanisa kuona but tine urombo zvakanyanya sekanzuro yemutare hatakaisi chitangwa chedu kuti tinge tichitema chibage ichi.
Kwouyawo nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa nekuvhurwa kwemadhireni nezvimwe zvakadaro tinonzwawo vagari vachichema kuti kanzuro inononoka kuita basa iroro, sekanzuro muri kuitawo sei?
challenge yatinoita ndeyekuti tatanga kuita mabasa atinonyora tsamba kuhurumende kuti vatitomvumo authority kuti tiemploye macasual workers. So kazhinji zvinotoda nguva yakareba kuti response iuye. Zvinozokodzera izvo kuti tinononoka kupinda mumaroad tichigadzira madrains. But kazhinji tinenge atoti maroutine works anenge achiwa time and again. And unfortunately, this season, tabatwa on a cyclone, we were caught unaware. But we are on the course of rectifying nogadzirisa maroad because razopiwa mvumo yekuemploya vanhu vanogadzira maroad.
Avanga vari meya veguta remutare vaSimon Chabuka vari parunhare kwamutare neStudio 7. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nechishanu chapfuura vakazivisa kuti America ichange ichimisa rubatsiro rwose runobva kuhurumende ruchipiwa kunyika yeSouth Africa. Vachinyora padande mutande ravo reTruth Social, vaTrump vakati danho iri rine chekuita nemutemo uchangobva kupasiswa nehurumende yeSouth Africa weExpropriation Act. Uyo unopa hurumende masimba ekutora minda isiri kushandiswa zvizere. VaTrump vakakokawo varimi vari kuda kutiza kubva muSouth Africa kuti vapotere muAmerica. Hurumende yeSouth Africa yagara zvayo iri kuramba mashoko ekuti iri kutorera varimi vechichena minda pamwe nekuvashungurudza. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Danho rakatorwa navaTrump idanho riri kusiya veruzhinji kunyanya-nyanya vanotambura muSouth Africa vari pakaoma nekuti tinoziva kuti mari yanga ichitumirwa neAmerica kuti ibatsire muSouth Africa yanga ichinyanya kubatsira-batsira panyaya dzezveutano, panyaya dzezvedzidzo nedzimwe nyaya dzinoita kuti nyika ibudirire. Asi zvanga zvichinyanya kubatsira avo vanotambura. Saka kusawanikwa kwerutsigiro urwu rwemari nezvimwe zvanga zvichibatsirwa nazvo neAmerica kuchakonzera kuti upenyu hwevanhu vemuSouth Africa kunyanyanya varinotambura huite sekudzikira pasi.
Takanzwa vaTrump vachipa zvikonzero zvekuti vatora danho iri nenyaya yekuti hurumende yeSouth Africa yakapasisa mutemo weExpropriation Act uri kunzi uri kutorera vachena minda. Munoti nezvakaitwa neSouth Africa?
Mafungiro angu vakandemere ndeyekuti America inenge iri kungopota nemumwe pachikonzero chacho chaicho chaita ibvise rubatsiro rwayo kuSouth Africa. Hongu tinoziva kuti mutemo weLand Expropriation Act wakasainwa naPresident Ramaphosa. Asi hapana zvamboitika zvingakonzera kuti nyika yakaita seAmerica inge ichitora matanho ayatora. Ini semaonero andinoita ndeyekuti pane zvanga zvichiitika kumakore mashoma apfuura pakati peAmerica neSouth Africa panyaya dzezvekutongwa kwepasi rose. Ndokupai muenzaniso wekuti kurwisana kuri kuitika kuGaza, America inenge iri kurutivi kweIsrael. South Africa yakasarudza kumira nePalestine. Tinoziva kuti yakatozomboendesa vamwe vatungamiri veIsrael kumatare makuru epasi rino. Saka izvozvo zvese zvanga zvisingafadze America. Totarisa kuti nyaya yeUkraine neRussia pakaita kakukakatirana kakatirana pakati penyika mbiri.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Zvinotochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Patience Ramba, vanhu vaivo vanotungamirira chirongwa cheBuilding Bridges for Global Markets chiri kudzidzisa vezvemabhizimusi nezvekutengesa vachishandisa michina yechizvino-zvino. Ngatizvei vachitsanangura.
isisi tanga tizitizisa not very big to the rest big pamoja tume remazera makuru program yedu yanga isirikisa ni saka yanga isundu bata mumu isi avinu business lakira anusundu zira kuti rime potential kuti ringere chukuli kofi mbuke Zimbabwe saka tatuwa tisa kuti nyaya kubirisa ma products ina services kumbuke Zimbabwe inenge iri kuti mwetezi nyanyanya nemamirira akaitika economy yedu muZimbabwe parizvino asi tiri kuti vanhu tikavapa attentive pachinongo madigital marketing skills nemaecommerce skills ekuti kwazvo kwazvo mabhizinesi anomboitwa sei pamafoni akati kuyaya nemakombyuta atava nawo mazuva ano tichibirikidza nekusanganisira kushandisa internet saka tiri kuti pane kuti vanhu vakwire mabhazi vakwire ndege vachiendesa zvinhu zvavo kunze vakakwanisa ivo kuzvishambadza kubirikidza mumafoni pamaindaneti pamasocial media akati kuyaya vakakwanisa kunge vabata maskills iwaya ndinovaitira nyore
pari zvino vanhu vangani vamadzidzisa uye vari vanhu vekupi matarisira zvekare kuti muchange muchidzidzisa kune dzimwe nzvimbo here
so far tatangira muulawayo munova ndo matinogara isisi nhengo dzekambani yedu yatakafoma kubirikidza yatinoti alumni engagement innovation fund saka tatangira muulawayo tikakwanisa kuchema isisi vanhu 90 kusanganisira varume nevakadzi vechidiki pamwe chete nevahombe tichibuda muno muulawayo mumwedzi noyo wamarch musi wa2021 takatarisira kuinge tiri kumedians kugweru zvakare kwatinenge tidzidzisa same training yei kuvanhu ve mugweru munharaunda dzakavavakidzana tozobva kugweru tozoenda kumasvingo muna april tichibatawo masvingo ana zvichavano nedzimwe nzvimbo dzakaburikidza ikoko tozotiwo tozoenda kuhwange takanobatawo voyo vanobva kuvic fals nekunanalipani vese vachisangana muhwange kuti vadzidzise zvakare tazobva kuhwange tichazokata takananga kwamutare uko kwatinobatawo yekumanyikaland tozopedzisira muna july tamuharare saka tinotarisa kuti panopera programu yedu iyi tinge takwanisawo kutrena vanhu vanokwana 850
pavanhu vamunenge muchidzidzisa chamakatarisira kuti vange vachinyanyobata uyezve chavachange vava kugona kuita mushure kwedzidziso iyi chii
takatarisira kuti vanhu vange vachikwanisa kushandisa makombyuta avo nemafoni avo kuita zvinhu zvinovavandidza ivo muupenyu hwavo tiri kuti zoni munhu wese ane foni muruoko ane kombyuta muruoko aslong as ari muchina bhizinesi akafanira iye kuti ange achibatawo maskills ekuti ange achikwanisa kushambadza bhizinesi rake munhu asati afunga kunoona matiktok videos maskita adai kukurumbira aya ngaatange iye ashambadza bhizinesi rake first bhizinesi rake kana rashambadza zvichange zvichitekecherawo kunze kwenyika vanhu vakwanise kunge vanike vachibudisawo magoods and services avo vachitengesera vekunze vasazvisangoperera muno muzimbabwe nekuti takaona isisi tsvakurudzo yedu kuti mazimbabweans vanogona zvakawanda kwazvo mazimbabwe vanogona kugadzira maproducts ane quality kwazvo asi zvese izvi zvirikungoperera muno muzimbabwe nekuti vanhu havasikuita efodi yakanyanya kuti vange vachibudisawo zvinhu zvavo kunze
vari kutarisirawo kuti vapinde muchirongwa ichi vangaita sei
oi saka tinokurudzira kwazvo kwazvo kuti pamwe chete nokushandisa mafoni iwaya vanhu vainde pafacebook page yedu inonzi iyo building bridges for global market ndipo apo pavachaona link rinenge richivarakidza kuti kana uriwo mugweru uchabaya papi kuti upinde muprogramu yedu kana uri wekumasvingo uchabaya papi wekwamutare wekuhwange wekuharare
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita namuzvare Patience Ramba vanotungamirira chirongwa chebuilding bridges for global markets chinobatsira vezvemabhizimusi kutengesa vachishandisa michina yemazuva ano tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chevechidiki tichakupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini Tavo Kancube ndiri muWashington DC
tinotenda taboka nekuti pachirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naIvan Zininga westudio 7
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tine nyaya yemuprofita nembiri wekereke yeUFIC Ministries, Prophet Makandiwa, vakabuda vachitaura pamavhidhiyo nepamadande mutanda apa ari kuonekwa nevazhinji ari kutenderera, vachipa chitsvambe kuvaprofita nevanoshopera kana kuoneswa kuti anenge azogona kuona chavachange vakaviga muhomwe muhokero yavaka ita kunyika yese kuti vanoda vauye kumakwikwi vanomupa mubayiro wemiriyoni remadhora $1 million senzira yekuda kuratidza kuti ane simba rekuoneswa pamweya kana pamatare echivanhu kukunda vamwe ndiani. Nyaya iyi yanetsa mumakereke nemuvanhuwo veruzhinji, mamwe maprofita nemakombwe ari kutaurawo zvakasiyana-siyana, vamwe vachiti touya nezvirema here vagozviporesawo ivo vopiwawo mubayiro, vamwe vanotiwo ngavauye kuground pajekerere tipedzerane, vamwe ndivo vari kuti kwava kupera kwemukuru, isu hatidi kuisa mashoko mumiromo mevanhu. Saka takumbirawo mufundisi Richard Moyo, vanombotipa mari dzonetsanangudzo pano pastudio 7 kuti ivhiirwe pajekerere. Vakuru vakati zita remunhu imombe. Mufundisi, sanganai nevateereri, munotii nemashoko aya?
Aleluya, aleluya. Makadiko vana vamwari kwamuri matima nenyika anokwasai, ndi mufundisi Moyo. Saka ini samufundisi Moyo nauya kaita seii ndakaifarira uye futi yakandifadza zvikuru. Sezvatizvino tatinoziva kuti nhau dzakafane dzidzi dzakanga dziriko kare nakare. Saka kuita kakaita vamakandiwa hakuna kuipa, inhau yakanaka zvikuru, nokuti ndakadoti daiwo mwari aitaura mandiri kana neniwo ndaida kundozviratidzawo kunyika nditaurevo. Sei ndichidaro? Nokuti tinoziva kuti kare nakare paiva nezvakafane izvi. Tinoangarira kuti mambo weIjipiti, mambo Faro, vakarota kurota kavakamborota. Varota kurota kavakamborota, vakadaidza ng'anga nevafembe nevauki vose venyika yeIjipiti kuti anani achagona kududzira hope dzamambo. Achapiwa mugove, achapiwa zvakakura zvikuru. Kana tikaiverenga kuna Genesis chapter 41, tikaiverenga yose, tinogona kunzwisisa nhau iyoyo. Asi pakashayiwa munhu akadudzira hope dzamambo. Asi nenhau yekuti pakanga pano umwe munhu akanga akasungwa, akanga ariko waifa kuti azikwani kuti uyu munhu waMwari. Joseph akandosheedzwa akataura achiti, hongu mambo anodudzira anoziva zvose ndiMwari, ndipei nguva nembonhonyengetera. Saka nhau yakaita vamakandiwa inhau yakanaka zvikuru. Sekuonawo kwangu handioni chinhu chakaipa, nokuti vanhu vangagona kupa muono wakasiyana-siyana kuti sei zvakadaro. Tiri pakuderozve tinorangarira chose kubhuku yomuprofita Daniel, kuchapter 4. Paiva nemambo wainzi mambo Nebukadhinezari, wakarotawo kurota kwaakarotavo, akatambudzika pakurota kwaakarota muti murefu wakanga usvika kudenga. Asi mambo Nebukadhinezari vakasheedza nyika yose Babiloni, vaprofita, varoti neng'anga vakasiyana kuti anani anozogona kududzira chiroto ichi kana kuziva izvi, angazvisa mambo zvinorevei, waizopiwawo mugove mukuru. Asi vanhu vose pakashayikwa munhu wakagona. Asi pakazodaidzwa Dhanieri, wakanga Dhanieri uya anga nemafriendi ake Matasha, Demira naBhedhinego, wakauya akamera pamberi pamambo akati, mambo anodudzira ndiMwari. Asi Dhanieri akabva adudzira mambo chiroto chavo chemuti murefu zvairevei. Saka kurudzira kuti kiita kakaita vamakandiwa, challenge yavakauya nayo mukati menyika vachidaidzira kune vakapiwa zvipo, vaprofita, ng'anga nevakasiyana-siyana, chinhu chakanga chakanaka chakambovako kumari mwezuro, chakambovako kumakore mushoko raJehovha Mwari, kuti vanhu vazviratidze vaone kuti zvichiwa anogona kuona ndiani. Tinoziva futi kunyangwe nepanyika iya muprofita Eriya paakandosangana nevaprofita vaBhaari vaisvika 450 ari muprofita Hoga, pakadiwa kuonekwa anonzikwa naMwari kuti ndiani, kuti ane simba ndiani. Vakatanga vaprofita vaisvika 450 vakacheka cheka, zvikanzwisiwa dzungwa waMwari wenyaenda kulanji. Asi Eriya akamira iye nesimba akasheedza Mwari, Mwari vakazviratidza. Saka challenge iyi yauya mukati menyika yeZimbabwe ndinoiona iri challenge yakanaka zvikuru. Yakanga imboriko, Joseph akapuwa naMwari dudziro, Dhanieri akapuwa naMwari dudziro, Eriya akapuwa simba naMwari kukunda. Saka izvi zvakanaka. Saka kunyika yeZimbabwe buzo ranhasi resvondo kaita basa, kaita 1 miriyoni vakomana.
Aiwa, tinokutendai mufundisi Moyo. Kwanhasi togumira pano vateereri. ndokutendai kuti mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichiuyazve nedzimwe nyaya dzechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mumhanyi akaita mukurumbira kuma 2000 ne-2004 Paralympics Games Elliot Mujaji ari kuchema nekushayikwa kwedzinhandare dzekushandisa izvo anoti zvauraya mitambo munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mujaji akasimudza nyika yese apo akatora menduro yegoridhe mumujaho 100 meters kumakundano e-2000 ne-2004 Paralympic Games. Asi anoti izvi zvichanetsa kudzokorodzwa nekuti vechidiki havasina nhandare dzekumhanyira. Anoti nhandare dzaive dzagadzirirwa mitambo munogara veruzhinji dzatorwa nevemachechi uyezve dzimwe dzacho dzave minda yevanhu avo vave kutoti nzvimbo idzi ndedzavo. Mujaji anoti shoma dzacho dzasara hadzisi kubatwa zvakanaka zvekuti dziri kutadzisa vatambi kusvika chaipo pavanokwanisa muunyanzvi hwavo.
Kumaintaina mafacilities acho atakagadzirirwa kare iwayo ndozvinhu zviri kunetsa futi kuti tikwanise kumamaintaina. Vanhu havana kee.
Zimbabwe haina zvekare nhandare dzenhabvu dzinokodzera kutambirwa mitambo nevekune dzimwe nyika zvekuti zvikwata zvayo zvave kushandisa nhandare dzekusouth Africa semusha wadzo. Mukuru wekumahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moyo vanoti zvichatora nguva kuti Zimbabwe ishandise National Sports Stadium zvekare nekuti pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa munhandare iyi kuti ishandisike. Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama havana kupindura mibvunzo yatakavatumira kuti vataurire kuti urongwa hwekanzuru hwekutora nzvimbo idzi vachidzidzorera kuti dzishandiswe zvekare kuitira mitambo wasvika papi. Asi mugari wemuWarren Park muHarare vaProsper Magoka vanoti kanzuro iri kuvaregerera nekuti vamwe vana vave kuenda kunotora zvinodhaka nemhaka yekushaya pekutambira mitambo yavo.
Saka chatachikumbirawo kutoti dai komisheni ichiri kushanda yokwanisa kuongorora nyaya yemasports facilities akamira sei nokuti vana havasina nzvimbo dzokutandarira dzakachinjwa.
Mujaji akatora menduro yake yegoridhe kumaParalympic Games a2004 mazuva mashoma shoma mutuwini uye vave gurukota rezvemitambo muzvare Kesi Kovhiri vachangobva kutorawo menduro dzavo kumaOlympic Games egore iroro. KuAthens ikoko Coventry akatora menduro nhatu dzinoti yegoridhe, yesirivha nebronze. Asi mujaji anoti ruremekedzo runopiwa vemuZimbabwe vakambosimudza mureza wenyika makwikwi epamusorosoro huri pasi pasi zvikuru pane huremu hunopiwa vakaita zvimwe chetezvo kune dzimwe nyika.
Unonyatsooneka kuti wakadoka ngaunomikwa zvachose kuita sepasina chawakamboitirawo nyika. Ndikatarirawo vane mukurumbira vakaita seni vari kune dzimwe dzenhu mararamiro avari kuita akatosiyana nemararamiro atiri kuita nokuti vachiri kubatwa nenzira dzakanaka uyezve nerespekti yekuratidza kuti vanhu vakamboitirawo nyika chinhu chakanaka.
Asi vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe vakatenda mujaji nekumupa mari inoita iyo zviuru makumi maviri zvemadhora ekuAmerica apo akadzoka kubva kuAthens. Pari zvino mujaji ari mubishi rekusimudzira vechidiki munharaunda yezvishavane nenzvimbo dzakakomberedza kuti vatevere kana kudarika zvaakaita iye panguva yake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Murwiri wekodzero dzevanhu Itai Dzamara asvitsa makore gumi nhasi apambwa nekutsakatika. Meya veguta remutare wa Simon Chabuka vanoti kanzuru yao yakatevera mitemo yekutongwa kwemakanzuru pakutema chibage chakadyarwa munyasi memigwagwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.